Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo chemubato sezviri kutaurwa nevakawanda wanda. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tauriri webato reMDCT vaObert Gutu vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa kuti vasiya basa ravo mubato rinopikisa iri. VaGutu vanoti zviri kuburitswa mumapepanhau hazvisi zvechokwadi uye vamwe vanhu vari kutadza kunzwisisa zvavakanyora paTwitter yavo. VaGutu vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekutsvaga vatsigiri muHarare East sezvo vari kuda kukwikwidza munzvimbo iyi. Asi vamwe vanoti danho ratorwa navaGutu rekuda kukwikwidza muHarare East rinopesana nevamwe vari muMDC Alliance avo vakapa nzvimbo iyi kubato rePeople's Democratic Party rinotungamirirwa navatendai Biti. Tabata vaGutu kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Izoi nema Evans. Vanhu vanongotaurawo ande mutande randakanyora padande mutande reTwitter kana ndichida kuyeuka zvakanaka ndakanyora mazuva maviri matatu apera padande mutande reTwitter. Handina kumbonyora kuti ndasiya musangano. Handina kumbonyora kuti ndasiya basa reutauriri kana kuti muchirungu zvinonzi spokesperson. Zvinokudawa nezvinge vofonyora vanyori vemapepanhau nemi zvona Evans. Muda munemi zvenge makupainda application dzenyu. Ndoda kuti ndirefere iwe ndofunga kukaonawo announcement yandakaita dande mutande reTwitter. Yakanga iri very straightforward. Dande mutande iroro rakanga riri pachena zvokuti handipana zvendingawedzera kana kubisa. Ndichida kutsinhira ndichiti ini taura newe kudai parunhare nditori mundima izvozvi muHarare East tiri kusangana nevanhu. Izvozvi nditori mundima ndiri kuna Faji tiri kutaura nevanhu. Tiri pabasa tiri kutokambeina tiri pabasa. Izvozvi ndiri parunhare kudai ndakatomira pasi pemuti. Isu zvewewe zvokutaura hayo hatizvigoni. Toda kugara nevanhu tichichangana vanhu titori muvanhu izvozvi.
VaGutu vari kuenderera mberi vachimiririra dunhu reHarare East musarudzo dziri kuuya idzi.
Kwazvo ndofunga izvo ndakazvitaura handichazivi kuti zvinokwana how many times. Ndofunga pauro pangu pakutoshozhomara Evans. Tichingotaura izvozvo ina handitoti kana zvandinoenda taura ka handiwanzi kungopenda penda. Ndokuramba rakati twii ndakadaro.
Saka njake njake yanga ichiitika mazuva apera iyi yata tichinzwawo nekuona tichiteverera iyi toti yadzikama kai.
Airi kudzikama unoziva vabato guru rakaita seMDC njake njake zvinomboitika. Kana mandege vanokwira ndege imipamaka yakamerika uko kwamakaya nendege. Ndege chiroyo maboing kana maairbus kune imwe nguva yekuti irimo mudenga umo inoita inonzi turbulence. Dzimwe nguva kuti ndege yoda kudonha asi haidonhi. Saka zvireve kuti pakaita turbulence zvonzi ndege yodonha. Dzimwe nguva inodonhawo asi dzimwe nguva zhinji haidonhi. Saka izvi zvinhu zviri kugadzirika. Vakuru vari kutaurirana zviri kutaurirana.
Mashoko enyu amungasiyiriwo mhuri yeZimbabwe.
Mashoko andinoda kusiyira mhuri yeZimbabwe yakati terera pari zvino pane pinyiro yavanhu yeStudio 7 ndeyekuti Zimbabwe inoda utongi hwechekeresi. Inoda kuti pataitwa maelections vose vaya vakaregista ngatibudei neuwandu hwedu tivhotere bato ravanhu remdc.
Mutauriri we MDCT va Obet Gutu vachitaura vari parunare kuHarare. Tichiri pagakava riri MDCT, dzimwe nhengo dzeNational Standing Committee dzisina kuda kudomwa nemazita dzinoti musangano wakaitwa kuHarvest House neZuro waive wekupangana mazano, kwete kuti ubude nechisungo. Nhengo idzi dzati zvavakakurukura neZuro zvinhu zvinofanirwa kuonekwa vanhu vakatarisa zvinoreva bumbiro remutemo webato. Vatiwo sezvo paine gakava rekuti ndiani anofanirwa kunga ari munhu anofanobata matomu zvichitevera kushaya kwavamogen tsvangirai. Gakava iri rinofanirwa kuendeswa kuAppeals Tribunal. Izvi zvinoreva kuti National Council inofanirwa kudoma nhengo dzeAppeals Tribunal iyo ichaongorora gakava riripo yakatarisa zvinoreva bumbiro rebato. Vati zvinenge zvasungwa neAppeals Tribunal ndizvo zvinofanirwa kutevedzerwa nebato. Nhengo idzi dzatiwo gakava riripo pakati pamuzvare Tokozani Kupe navaNelson Chamisa riri kukonzerwa nezvinoreva bumbiro remutemo yebato. Nekudaro Appeals Tribunal ndiyo chete ine masimba ekugadzirisa gakava iri. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-1386-0, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe, MMCZ, iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori uye mashandiro ainoita pakutengesa zvicherwa zvakaita semangoda ndizvo zviri kuita kuti mangoda ekwamarange atengwe nemutengo uri pasi. Godwin Mangunjwa anoti panyaya inotevera.
Vakuru veMMCZ vamiswa pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vachibvunzurudzwa pamusoro pematengeserwe aiitwa mangoda ekwamarange. Vakuru ava vatadza kupindura mibvunzo yakawanda zvikuru sei wekuti kambani yavo yakatengesa sei mangoda ekambani yavalovemokurotwing mushure mekunge kambani yavo Canadian Miners yatorerwa rezinesi rekuchera mangoda. Sachigaro vekomiti vatemba Muliswa vati MMCZ inoshandiswa nemakurukota ehurumende kuita chitsotsi uye izvi ndizvo zvimwe zvinoita kuti makambani makuru emangoda asade kutenga mangoda kubva kukambani iyi. Asi vakasanobata chinzvimbo chemukuru wekambani iyi vamasimba chandavengerwa vaudza komiti kuti MMCZ inotengesa mangoda ayo zviri pachena. Vati ivo ndivo vane mvumo yekutengesa mangoda ese munyika uye havana ruzivo rwekuti pane mangoda ari kutengeswa zviri kunze kwemutemo. Panyaya yakataurwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti nyika yakarasikirwa nemangoda anokosha mabhiriyoni 15 emadhora vachandavengerwa vati havana ruzivo nazvo. Vati kubvira muna 2007 kusvika gore rapfuura nyika yakatengesa mangoda anokosha mabhiriyoni 2 nezviuru mazana mana zvemadhora chete.
And the total carats that we have in our books are 51 million.
Pakatengeswa makarati emangoda anodarika 51 million. Pakawanikwa $2.4 billion nechidimbu ndiyo mari yatawana kusvika parizvi.
Vachandavengerwa vatiwo vanhu vanofanira kuva pamukana wekuti mangoda enyika anogadzirwa kuBotswana vachiti ivo havana ruzivo rwokuita izvi. Asi nhengo dzekomiti dzati kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti MMCZ inofanira kuvharwa nekuti inenge isina basa. Zvichakadai mukuru wekambani yekuRussia yeDTZ Osgio vaVictor Kusler vaudza komiti kuti vakakatyamadzwa chose apo hurumende yakavabvutira kambani yavo muna 2016. Vati sevanhu vakaunza mari munyika havana kufara nedano iri uye vakatokwidza nyaya iyi kuhurumende yenyika yavo iyo yakazotaura nehurumende yeZimbabwe. Vatiwo chimwe chisiri kuvafadza ndechekuti kambani yehurumende yakatora mugodhi wavo wemangoda wekuchimanimani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company haisati yavabhadhara mishina yayakatora pamwe nezvikwereti zvaive nekambani yavo sekuimbisa kwavainge vaita. Vati pane vanhu vakawanda kuRussia vari kubvunza nezvekutanga mabhizimisi muZimbabwe asi vari kutya kuti makambani avo anogona kuzotorwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vachazivisa zvavakati zvirango zvikuru pane zvose zvichatemerwa North Korea. Iri rinenge riri danho rekumanikidza Pyongyang kuti isiyane nezvirongwa zvayo zvekugadzira zvombo zvinorova kure zvenyuklia. Vaongorori veUnited Nations vanoti vakwanisa kuziva vakuru vakuru pamwe nevakuru vemauto vehurumende yeSudan vanodarika makumi mana vanogona kunge vaine chekuita nemhosva dzehondo dzakaparwa dzichishungurudza vanhu. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanga Nyahuye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iro basa rekubatsira vanasikana vechidiki uyezve achibatsirawo chirikadzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve mabasa api avari kuita.
Ndinonzi Judith Ndetembechi Yangwa, ndiri director organization inonzi The Girls Legacy. Organization ni inoshanda nevanasikana kuvasapota mune zvavanosangana nazvo muupenyu, zvakanaka zvakaipa. Asi nzvimbo yekuti vasikana vanoungana tichibatsirana nekupanana support pane zvese zvatinenge tichiita, kupanana information yezvinhu zvakasiyana siyana zvinosangana nevanasikana muupenyu, nekungopanana nzvimbo yekuti tiungane tidanane sevanasikana mukukura kwatinenge tichiita.
Makatanga sangano renyu iri rini uyezve zvii zvamuri kubatsana nazvo gore rino?
Musangano weGirls Legacy wakatanga 2007. Takatarisira isusu kuti tinoita maclub evanasikana. Kutaura kwatiri kuita, tine 34 maclub munharaunda yeZimbabwe, nzvimbo dzakasiyana siyana. Maclubs basa ravo ndeyekuti vana vanouya vachisangana, havanikwe muzvikoro, anowanikwa macommunities vachidzidziswa nezvinhu zvakasiyana siyana zvavanosangana nazvo muupenyu. Tinoita mamwe maprojekt ekuti vanobatsirika mukuwana upfumi, atinoti income generating project, anovabatsira ivo kuti vakwanise kusumuka, kunyanyanyanya vaya vana vanenge vakaita vana vari pasi pemakore 18. Saka maclub aya anovabatsira kuti vagokwanisa kusapota vana vavo, vagokwanisa kuzvisapota ivo kuti vakwanise kudzokera muzvikoro. Tine mamwe maactivities atinoitawo gore rega rega muna October, nepane International Day of the Girl Child. Tinoita conference yevasikana yatinondaidza vasikana vedu vese vanenge vari mumaclub kuti vauye vaungane vachipemberera kuve vasikana, vati vachiratidzirawo zvinhu zvavo zvese zvavanoita mumaclub kune vamwewo vasikana vanenge vari mumaclub, kuti vange vachidzidzisana, kuti vange vachibudirira, nekukwanisawo zvakare kutaura mamwe matambudziko avanosangana navo mavanogara, kuitira kuti patinozoenda kumapolicy makers, maparliamentarians kana vanolida macommunity, tinge tinosvitsa shoko iri rinenge richibva kune vanasikana pachavo.
Tinoonazve mumazuva apfuura apo takaona mutungamiri webato reMDC vamugeni tsvangirai vachish hosha yatakaona muchinyora padande mutande reFacebook pamusoro pematambudziko ari kusangana nechirikadzi. Munganyatsotsanangura kuti vanga muri kuti chii?
Kunyora kwandakaita paFacebook ndainyora ini ndakanangana neshirikadzi Eliza ndichimuti ndinoda kuti ndiwane nguva yekuti ndivabate maoko semunhuwo akangofanana nevamwe uye ndigowanawo mukana wekungoti munhu wese anenge afirwa kunyanya vanhu vakadzi matambudziko atinosangana nawo mazhinji kubva dzimwe nguva kubva kuhama dzimwe nguva kubva kushamwari asi apa ndakangofiira kuti semunhukadzi kana zvakangokodzera kuti ndiwane nguva yekungogara navo pasi tingotaurawo hedu nezveupenyu nezvezvimwe zvinhu kuti munhu awane kunyararidzika nekuti kunyaradza kunobva pakasiyana siyana ndochanga chiri donzo redu ndakatarisana nebasa randinoita ndozvinhu zvatinokurudzira kuti isusu ngatipananei support and support yedu inoya pane nzvimbo dzakasiyana siyana tinoandastendawo support yacho pane zvakasiyana siyana so inini kunyora kwandakaita sindakanyora semunhu anoshanda nevanasikana anoshanda nemadzimai kuti aiwa munei zvakanyanya kumuremera ndezvekuti wakanga akangoroorana nemunhu ane nzvimbo yepamusorosoro saka anobva atarisirwa nevanhu vakawanda saka ininiwo semunhu semudzimai ndakangofunga kuti hapana chakaipa kuse zvatinongoitawo nemamwe madzimai atinoshanda nawo vakawana matambudziko avanowanika tinonogara pasi dzimwe nguva dzimwe nguva todyira nzungu dzimwe nguva tinofamba dzimwe nguva tinongokurukura kuti vange vachikwanisa kutaura zvavanenge vasangana nazvo but kungopanana mashoko enyaradzi.
Matima wana mukana here wokutaura naivo amai Elizabeth Shangirai?
Aiwa handisati ndawana zvangu mukana handisi kuda kuti ndimhanyire because munhu anenge ashayikirwa zvizhinji zvinowanikwa urongwa hwakasiyana siyana pamusoro pazvo ndiri mukatoriki saka ndazonzwa kuti kune muteuro wemisa uchaitwa kubva kwavo musi wesvondo saka semunhuwo anopinda chechi navo ndinokwanisa kungoendawo ndongonoitawo misa navo ndingovaonawo sezvanenge vachitiwo nemumwe munhu wese sezvatinongoitawo kune mamwe madzimai akasiyana siyana patinosangana nematambudziko akadai kana ndakavatarisa handisi kunyanya kuvatarisa ndakati mudzimai wavatangirai ndikutarisana navo semudzimai ashayikirwa but uremu hwake hwakanyanya because munhu waanga akaroorwa naye anganenzi chinzvimbo chepamusorosoro saka dzimwe nguva zvinorema zvinoti wandei.
Aiwa pakanaka, tombodzokera zvedu kusangano renyu kuti vanenge vari kuda kuita mapurogiramu amataura aya vanokuwana ikupi?
Isusu tinowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana tiri kuglenview muHarare vana vedu vanosangana paglenview 2 masaturday toti kumupakose vana vanosangana pacommunity hall toti kudomboshava tinowanikwa kwamungati vanosangana paho zvakare kana kutagarira village koti vamwe vanosangana kwanyamandi vamwe vanosangana kushowground vamwe vanosangana kunonzi kupote vamwe kwamoni sezvoita vamwe vanosangana kugope kwachimbelele nevamwe vanenge vari kublawayo vanosangana kucaudry park saka inzvimbo dzakasiyana siyana asi kune vaya vanokwanisa kuenda pamasaisai vakaenda papeji yedu yefacebook yakanzi the girls legacy vanokwanisa kunge vachiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti ivo vanenge vari pai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, regai tibve tapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechikoro chesangano revarapi reZinata icho chiri muHarare. Mukutarisa nezvechikoro ichi tine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda.
Aiwa, makadii vateereri?
Aiwa, vateereri, tinoimba vapenyu. Vangada kunzwa, sekuru Sibanda, pamusoro pechikoro cheZinata kunoyo kwamunodzidzisawo zvakare imi. Tichiona kuti ndimi zvakare munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata.
Kwadi chikoro chedu ichi tingati chakatanga naprofesa Chavhunduka 1999 saka takachirambozoti mirei nguva ya2007 saka takachitanga gore rapera 2017 nauno 2018 takatotanga chikoro ichi apa takavhura muna February saka dzidziso yedu yatinodzidzisa todzidzisa African traditional religion, todzidzisa African culture, todzidzisa African traditional medicine, todzidzisa African traditional healing, urapi hwedu hwechivanhu hunorapa sei, todzidzisa matiro edu etsika vatoti god mwari wedu tsikirwa nga zvemidzimu witchcraft tofundisa futi tozonobata kuti kana zverufu kuti death inotorwa sei rufu mutsika dzedu dzechivanhu maafrica records anotongwa sei mereji yaitwa sei madhoteni ingati topo inoshanda sei mutsika dzedu dzechivanhu tinofundisa zvizvizvo kuti pachikoro tinoenda tonofundisa marudzi emishonga yatinowana kubva kumaplants yatinowana kubva kumukumuka yatinowana kubva kushiri mishonga yatinoshandisa kubva kunyoka mishonga yatinoshandisa kubva kana kuhove kana zvinobhururuka zvese izvozvo toenda futi kuti mishonga yatinopatsira imhoye yakafanana neiri social yakafanana ne yamipfuwira ine yakafanana neimwe iri creative yekurapa kwaya imwe yevetinari yatinochifundisawo futi inenge yatinopa kana mombe dzedu kana dzinga kana tsaira pasei mhuka dzedu kwaya ine mapoison tofundisa futi zvese izvo zvinoenda futi tonofundisawo kuti zvana mbuya nyamukuta mamuitwa kukuru vako akata akatwa kunyorowa sei shopera kushoperwa sei tinozvifundisa futi izvozvo
saka vana vanopinda uchikoro chenyichi vana vechikoro vechidiki here kana kuti vanhu vakura vamuri kuti vana vechikora uye vanobva kupi
vana vechikoro vatinotora tinotora kubva pamakore anotangira pa16 years tichienda mberi kasari munhu anokwanisa kuverenga nekunyora hatinei zvedzese maqualification zvekuti academic qualification kasi kana unawo zvinokubatsira futi mudzidzo yacho
vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari here dzechikoro
ya nokuti zvanoita programu yedu inoita kwe6 months vanenge vachibhadhara ma$40 pamwedzi asireseni $10
muri kuwana vana vechikoro vakawanda here vanouya
vana vechikoro vari kuti wandei vanouya ndingati chete inyaya yekuti vamwe havasi kuziva nekuti takachitanga muHarare pared cro 98 Cameroon kuda kuti tisaniseivantu kutonetswa nevemutare Bulawayo Masvingo kasi ikoko tine mahofisi yedu ari ikoko kasi chikoro chedu chatangira muHarare ndopatakatanga imo saka tine kare retisanisire inge tinoenda futi maprovinces ese kuti vese vaakutiotoba kuti kune vamwe vana vari kunara mutare vamwe vari kunara Bulawayo vari kutochema kuti sei kusauti kudo kuno kuchikoro tida kuti tifambe mativi ese
saka vanhu vanozobatsirika nemutoo upi sekuri sibanda vanenge vapedza chikoro ava nokuti akanga aenda kana kungava kuinvesti kana kuteacher training college anenge achitarisirwa kuzowana basa kana akanga apedza chikoro chenyu imi chezinata anenge achizotarisirwa kuwana basa ripi
kana wapedza chikoro chedu umwe anoda kuti afunde anoda kuti arape nekuti ukwanisa kuti kuti unovei kana ada kuti ite hebali anokwanisa kuti arape akada kuti ave murapi wekuti arape achiisa mishonga yedu yechivanhu anokwanisa kuti anorapa vamwe vanouya vachida kuti vafunde ruzivo rweafrican traditional religion kuti vamwe vari kuti pane matambudziko vamwe ari kuti mumwe munhu anokwanisa kuti anofirwa wekuti wafirwa hauzive kuti kana kuti rufu ndinorwutora sei saka muchikoro chedu tinofundisa yatoti aafrican traditional religion
chikoro chenyu chiri pasi pebazi ripi
ndina maministri maviri Ministry of Health neMinistry of Higher Education and Teachers.
Aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu tinotenda zvikuru sekuru sibanda nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri.
Aiwa musara zvakanaka vateereri vanoda kuti vauye kuchikoro munokwanisa kuti bata pa 0712511385 0712511385 muHarare tiri pa 98 Cameroon mu4th floor zinata office.
Aiwa maita basa sekuru.
Aiwa musara zvakanaka vateereri.
Pakanaka. Manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda. Vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata chirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
tinotenda Jonga nechirongwa Sangano reTransparency International raburitsa gwaro raro rinoburitsa nyika dziri pamusoro munyaya dzeuori Nyanzvi dzinoti Transparency International inoshandisa chikero chinobva pa0 kusvika pa100. Nyika inenge iine 0 ichionekwa senyika ine uori hwakanyanyisa, iyo inenge iine 100 score ichinzi ndiyo nyika yakachena. Ongororo yakaitwa inoisa Zimbabwe pa22 score. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiri kunetsa muZimbabwe ndechekuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori hwayakatarisana nawo.
Chekutanga ndechekutizvo tichiri kure pamatanha tida kuita kuti tipedze uori mingana yedu nekuti katasa patakaiswa pababa tiri kumachetu chetu kwenyika zine uori dakanyisa kupasirino. Nchireva kuti pane matano anifariko akasimba chaezo yekweta kuti tibi kuindo pane nando ziri kumberi mana fiftogu. Asipu kesi tarisa kuti tito namba wakache kina uori asi nima mirea zakaita tichine rwende rure kuchaezo.
Tinoona kuti gwaro irori riri kuti nyika dzakawanda hadzina matano adzaitora ekuedza kugadzirisa nyaya dzeuori idzodzi. Mungatarisira here Zimbabwe kuti ingashandukawo kubva muongororo iyi kuti hapana matano ari kutorwa?
Ya, ndinotenderana neongororo iyoyo nekuti tinogara tichitaura isusu veandicross and parcels southern Africa kuti chikuru chiri kunyanyokonzeresa kuti tirambe tichidzikira panyaya dzeuori kushayikwa kweyatotira muchirungu political will kubva kuhurumende kuti nyaya dzeuori dzipere. Nekuti hurumende ndiyo inenge ichifanira kutungamirira ichipa muenzano sekuti haitambiri uori mukuita basa rayo. Asi tikaona iyo pachai hurumende nevanhu vakaiswa pazvigaro hazvipe muenzano sevakawanda kana kuti zvinotokurudzira vanhu kuti zvinofanira kuita uori kuti ndigozopromotwa. Nekuti vazhinji vari muhurumende umu vane nyaya dzavo dzisati dzanyatsokiriwa kumadzare edzimhosva. Saka isusu kuti pekutanga-tanga tingati isusu munhu wese zvake ari minista kana kuti deputy minista kana governor akambonyorwa nezvake achiti aita uri kuti titange pacha kuti vanhu ivavavo vabude pachena vazvichenese kuti inini zvamotiti nyaya yakati yei ndikazodai vanhu vochiona kuti ichokwadi here neumbo hunenge huripo ndokuti titange pacha. Asi temamirira zvakaita izvi handione tichinge tichienda kumberi asi totoramba todzikira kumashure nekuti vazhinji vacho vese maoko avo akasviba.
Avo vanga vari vamunyaradzi Alois Chaumba vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Nako kambo kaja Praisa watora mari kachitiswededza kumapendero echirongwa. Timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo mubato sezviri kutaurwa nevakawanda. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa kana kutitumira tsambambozha, titumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi padande mutande redu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai naChris Gande achikupai chirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku VOA ndevele.